Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti itore matanho ekugadzirisa matambudziko eupfumi hwenyika anoshanda kwenguva ndefu akaita sekuti pave nemari yekunze yakawanda munyika. Kuenzanisa mitengo yedhora rekuAmerica pamusika mutema nemusika wehurumende pamwe nekuona kuti haisi kudira dhora remunyika rakawandisa mumisika yemari. Izvi zviri kuuya panguva iyo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica, kunyange hazvo bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe pamwe nebazi rezvemari vari kuti vari kutora matanho ekugadzirisa matambudziko aya. Nyanzvi mune zveupfumi vachitaura vakazvimirira muzvare Happiness Zengeni vanoti mitemo mizhinji iri kudzikwa neRBZ inongoshanda kwenguva pfupi zvinoisiya isina chayagadzirisa.
Taona pamakore paitese vaedza zvose zvavanogona kuti vakwanise kuti mari yenyika irambe ine value, but zvose hazvienderere mberi. Tinovimba ende munhu wese anovimba kuti panokwanisa kuita a long lasting solution. Vavachapresenta MPS President Mnangagwa vatotaura kare kuti izvi zviri kuuya.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti donzvo remitemo inodzikamisa upfumi hwenyika kana kuti monetary policy ndere kuona kuti munyika maita kugadzikana kwenguva ndefu.
So far tiri kuona monetary policy vambotraya kuita tighten it up. Taona even my interest rates makaona makwidzirwa akaita in line with inflation. Then kuderedza nyaya yemakwasi fiscal activities. Asi chinonyanya kukosha ndechekuti pave nekudyidzana pakati pemonetary policy nefiscal policy. Fiscal policy kana iri kukwira yatingati expansionary, even monetary policy yakava conservative or tight, hazvibatsiri kuunza kugadzikana kwezvinhu muekonomi.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi isina kuda kudomwa nezita inoti chinofanirwa kutanga kutariswa muZimbabwe ndechekuti dhora rekuAmerica imari yekushandisa here kana kuti imari yekuchengeta.
Saka izvozvo zvinofanira kugadziriswa nemonetary policy iri kuuya. Tinofanira kutarisa nhau yemari yatinoshandisa munyika yatingati the monetary value of the money, mari yatinoshandisa munyika kuti yedu yatinoti ndeyedu yakasimba sei, inodikwa sei, vari kuiramba vari kuirambei, inotenga kupi, inotenga zvingani.
Vakawanda vanoti zvirongwa zviri kuuya nebhanga guru renyika pamwe nehurumende zvekudzikamisa upfumi hwenyika zvakaita sekutengeswa kwemari yakatsigirwa negoridhe pamwe nekutengesa mari yekunze pamusika weRBZ Foreign Currency Auction Floor ndemamwe matanho asiri kuonekwa kubatsira kwawo kudzikamisa upfumi hwenyika. Asi nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya vanoti matanho ose ari kutorwa nehurumende pamwe nebhanga guru renyika ari kushanda, vachiti veruzhinji vanofanirwa kuapa nguva chete.
Nyaya iripo ndekuti handigoni kuora mwoyo kuti hatisati tasvika sei. Tinofanira kunge tiine tarikiro. Tarikiro tinoiwana pakuti kunze kweyewadzikano yatataura iyi, zvimwe munyika zvinonifamba vanhu zvakanaka. Zvitoro zviwanikwa zvinowanikwa ikoko, zvivakwa zvinovakwa, zvidhuro zvenyika zviri kusumudzwa, zvimwe zvakasiyana siyana. Asi basa ravapo rekushimaira kunyaya yezvikamu dai yatigona kugadziriswa.
Kuzvitoro nekumabhanga dhora rekuAmerica rinonzi riri kutengeswa nemadhora emunyika ari pakati pezviuru gumi nezviuru gumi nemazana mashanu, kuchitiwo pamusika mutema rave kutengeswa nemari inodarika madhora emunyika zviuru gumi nezvinomwe. Kuratidza kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka, inflation yepamwedzi neyepagore yakakwirawo munandira wegore rino kana ichienzaniswa nemwedzi wapera wazvita pamwe negore rapera. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vavimbisa kuti hurumende yavo iri kutora matanho ekuti zvinhu zvigadzikane munyaya dzeupfumi kuitira kuti veruzhinji vakwanise kuchengetawo dzimari. Ukuwo gavhuna weRBZ vaJohn Mangudya vari kutarisirwawo kuparura mitemo inobata nyaya dzemafambisirwo emari kana kuti monetary policy statement mukupera kwemwedzi uno. Asi senguva dzose ruzhinji runongoti tinotenda maruva tadya chakata.